Mai Priscilla Misaira Mgimushonga avaimbove nengo ya MDC varamba kuwa nengo ya komiti ivachiti vachaudza sachigaro wayo advocate Jacob Mutenda zvikonzero zvacho. Vamwe vadomwa kuve mukomiti iyi vanosanganisira vaKindness Paradza, vaLevi Maihlome, amai Omega Ungwe, vaJoseph Chirongoma, vaSiri Ukashiri navaEugenia Samson. Komiti iyi yakaumbwa zvichitevera chichemo chakakwidzwa kudare nevanokokera nengo dzesa PF vapupuraito gare pi avo vakati zvirikuitwa nenhengo dzeMDC zvekusaremekedza mutungamiri wenyika kana kubuda paanouya mudare hazviendera nemutemo weparamende. Vamutenda vati vanoona sekuti pane kuzvidza dare kurikuitwa nenhengo dzeMDC uye izvi ndizvo zvichaongororwa nekomiti iyi yozotura zvainenge yawana nezvirango zvinofanira kupiwa muna kukadzi gore rinouya.
Rumwe basa rekomiti iyi kuongorora maitiro enhengo dzeMDCA apo dzakatadza kusimukira mutungamiriri wenyika apo akauya kudare reparamendi. Kechipiri, nhengo idzi dzakabuda mudare apo mutungamiriri wenyika akapinda mudare, uye kechitatu, nhengo idzi hadzina kutombouya kuparamendi apo mutungamiriri wenyika aive mudare.
Asi nhengo dzeMDC hadzina kufara kuti komiti iyi inonzi iongorore nhengo dzeMDC chete, asi nhengo dzeZANU PF dzichivhiringa misangano yemakomiti eparamende pamwe nekuvatadzisa kuita basa. Mumiriri wembizo vasettlement Chikwinya veMDC avo vakati panofanira kuumbwa komiti yakaita seyadomwa nhasi kuongorora nhengo dzeZANU PF vati vamudhenda havana kujekesa kuti komiti iyi ichaongorora zviri kuitwa nenhengo dzeZANU PF here, asi vamudhenda vati komiti iyi ichaongorora zvese zvine chekuita nenyaya iyi. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare hamauswa veMDC ndemumwewo vati hazvina kujeka pakutaura kwavamudhenda kuti komiti iyi ichaongororawo zviri kuitwa nenhengo dzeZANU PF here.
Speaker pavataura vachiti komiti iyoyo ichanotarisawo zvimwe zvinosanganisira zvokuitwa nevanhu veZANU PF, zvanga zvisina kunatsojeka kuti zvechokwadi maMP ebato reZANU PF achaongororwa. Saka speaker vandirambidza kuti nditsanangure nyaya iyoyo uyezve ndikumbire kuti ivo vatitsanangurire. Pandaenda kunovaona speaker vandidedza pavari vatsanangura ivo kuti ndimakatanga kusaremekedza mukuru wenyika.
Vati havaonese kuti komiti ichaita basa rayo isina divi rayakarerekera sezvo iine nhengo dzeZANU PF chete. Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti komiti iite basa rayo nemazvo inofanira kuva nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende.
Ndivo panofanira kutadzwa leadership ya speaker ari kutadza basa rake. Komiti yakwe mafindings acho cherikabuda nezvinhu zvakanaka, hapana munhu anozvibvuma because patova nehundo, patova nebongozozo rokuti ZANU iri kuinvestigata MDC.
Rimwe gweta vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa neStanding Rules and Orders Committee yeparamende zvekudoma nhengo kubva kubato rimwe hazvifambirani neutongo hwejekerere. Apo komiti yaiziya nyaya iyi, nhengo dzeMDC dzakabuda musangano painge pave kuda kusarudzwa nhengo dzePrivileges Committee dzichiti dzainge dzisingabvumirano nedanho rainge rave kuda kutorwa. MDC inoti panofanira kuve nekomiti isina divi rayakarerekera inoongorora kunetsana pakati peZANU PF neMDC, kwete kuti ZANU PF itungamire urongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.